chete chokwari mugodha ndinofira zvangu arumbidzai itsimberopedza nyota kana mugodha ndinofira zvangu arumbidzai itsimberopedza nyota chokwari mugodha ndingafira zvangu Pasina